Nyaya yokukwira kwemitengo yezvinhu munyika yave kupa kuti paite mutauro wakanyanya vamwe vachiti hurumende yave kufanira kupindira asi vamwe vachiti chakachenjedza ndechakatanga sezvo hurumende yakambozviedza makore akare asi zvikakona n'anga murapwa achida. Asi chii chaizvo chapa kuti mitengo yezvinhu irambe ichiita chamuramba muru? Tabvunza mutungamiri wesangano revemabhizimisi reConfederation of Zimbabwe Industries Vasilani Jabangwe.
Pasina vachatevera zvinezvi zvemabhizimisi zvekuvaomera zvakati kuwedzigwa zvakati kwirei nekuti tichiona takaitojusa green interbank market yekuti wanga uri musika wekuti vanhu vakwanise kuwana foreign currency. Asi zvatikuona manje ndezvekuti pamusika uyu hapasi kuwanika mabari nekuti vanotengesa vari kuti mari irikutengeswa nayo mari pamusika uyu iri pasi. Saka musika uchiri kuwanikwa mari ushaka bhizimusi ndo watinoti musika mutema uya and ikoko rete yacho iri kubva yaramba ichikwira zvinova izvo zviri kukonzera kuti vemabhizimusi ziva kudhurire pai patinozoti tada kunotenga futi maraw materials kana zvinhu zvatengwa.
Mashoko aya anotsinirwawo nemukuru wesangano relabour and economic development research institute of zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze.
Nyaya yokutara mitengo ichiitwa nehurumende inonyatsoratidza kuti haishandi ndo zvakanyatsobuda pachena patakamboedza kuzviita makore apfuura. Saka pari zvino haashandi zvakare nokuti vemabhizinesi ndo vanoziva kuti zvinhu zvavo zvakamira sei, zvinhu zvavari kuhodha, zvavari kushandisa mubhizinesi mavo zvakamira sei, zvinoita marii, ndo vanofanira kutara mitengo kwete kuti hurumende itare mitengo.
Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaGilbert Muponda vanoti madiro aJorgina ari kuitika munyaya dzezvemitengo anoshamisa uye hurumende haifaniri kupeta maoko izvi zvichiitika. Vamuponda vati vemabhizimisi vave kuita mushandira pamwe usingatarisirwe panyaya yekukwidza mitengo.
Zvinoratidza kuti vanhu vafanika vakasangana kunhimbe kana kupi kwakatosangana vakati aiwa ngatikwidzei asi makambani akasiyana ndo yatinoti kateo pachirungu iyoyo yekuti kateo should be broken. Minisita anofanira kubuda achitaurawo kuti no arwadziwa nezvaitika and ari kutora action. Saka minisita anofanira kutora action and anofanira kubuda achiishawo statement iri strong kuti aiwa zvaitika apa hatina kuzvaapruva because price yechinhu chakaita sechingwa its a staple chinhu chinodyiwa nemwana wese achienda kuchikoro. Saka price yacho haifanira kungokwira zvekuti mwana anokwanisa kupesera aenda kuchikoro asina kudya chingwa. Panofanira kutoti minisita ipapo nehurumende ngavaratidze chido nevanhu ngavabude vachiratidza kuti aiwa price iyo ngairivhese to what it was before and kana government ibatsira kuti wiki iwanikete lower price hurumende inofanira kupindira ipapo.
Vaenderera mberi vachiti izvi zvave kupa kuti zvinhu zviri kubva kunze kwenyika zvitotengeswa nemari iri pasi kudarika zviri kugadzirwa munyika.
Zvinwiwa zvirimo muno pane inotonzi live yako inobva kutanzania neimwe inonzi inochida kuchitangamisita racho iri kubva kuzambia ndo madrinks achipa ndo zvinwiwa zvachipa muno muHarare kunwa izvozvino zvanachita dhora kana dhora 20 cents kana dhora 50 pazvinhu zvatodhidhurawo. Asi zvinwiwa zviri kubva kudar es salaam which is 4000 kilometers away zvinhu zvavo zviri kubva kulusaka which is 500 kilometers away zvachipa kudarika madrinks ari kugadzira mugranite side muno kana muwilloville munomu. Saka ipomo nemaheu amwe ari kubva kunana zambia ati kunwa muno muzimbabwe anenge akatochipa kudarika ari kugadzirwa muno ndo pandoita kuti ngapatarisizo iwana muzvina bhizinesi muno vari kubatadza sei kuti munhu ari kuzambia angagadzira here mazoo kana drink kana maheu otoatumira uya negonyeti odarika pabhodha obhadhira tijuti opinda muzimbabwe otomwiwa akachipa odarika iwe awagadzira muno. Ipapo hamusikona kuti vana muzvina bhizinesi veno pane pavari kukanganisa here pavari kutadza kuona sesa.
Asi vaJabangwe vanoti izvi handizvo zviri kuitika
mukatarisa mapraizi avo ezvinogadzirwa muno achiri akachipa kupfuura zvinobva kunze. Zvinobva kunze zvitodhurawo zvepazvanyanyisa pane zvemuno. Zvitoro zvakawanda zvinenge zvinezvi iwo zvemunomu asi challenge iripo ndeyekuti zvese zvemuno nezvekunze zvaakudhura kupfuura mari inokwaniswa nevanofanira vachitenga.
Ko chii chaizvo chinodiwa kuitwa kuti pave nesungawirirano kuti zvinhu zvinakire vanhu vari kunonga svosve nemuromo? Dr. Kanyenze vanoti pave kuda nhaurirano pakati pehurumende mushandi nemushandirwi. Kunze kwekukwira kwemitengo yezvekudya zvikoro zvawedzerawo mari zvapa kuti vashandi vaomerwe zvikuru. Hurumende yakambowedzera vashandi vayo mari vhiki rapera asi mutungamiri werimwe sangano revadzidzisi reAmalgamated Raw Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vanoti mari yakawedzerwa idonwe mugungwa.
Hurumende haina mari yakawedzera, yakatobira vashandi mari yakanyanyisa. Kunze kurikuwedzerwa mari kwaitwa uku kuri kuuya panguva yekuti mari yaisitambirwa muna 2012 nevashandi yatodzikira netimes 5 tichitarisa nemari yetsariko nhasi.
Vamuponda vanoti zvinoshamisa kuti vemabhizimisi ava havanonoke kuwedzera mari yemitengo yezvinhu asi votsika madziro panyaya yekuwedzera vashandi vavo mari. Asi vajabangwe vanoti hazvisi nyore kungowedzera vashandi mari.
Ndingati irori dambudziko hongu riri kuitika rekuti arimi makambani akawanda anga akambowedza kuwedzera mushana, nekuti zviri kuitika manje ndezvokuti reti yapainokwira mapuraizi okwira mazvinotengwa zvihwa zvaita zvishoma nekuti vanhu vanenge vasakawedzerwa mari. Saka zvokonzerawo kuti kambani ichikwanisa kuwedzera mari zviri kutengwa zvadzikira ionekwe haichakwanisa kudaro. Saka ndingati dasoiso vemabhizimisi tisingadi kuti zvemapuraizi anokwira izvi, nekuti zvinokonzera kuti nesuwo semakambani aruze mari. Saka problem ndiyo yekutoti kana havasi vese makambani vachakwanisa kuwedzera panguva imwe chete, saka zvinhu zvinotengeswa unokwanisa kuwana zvadzikira kana ne 30%. Kana zvadaro kuti uchiwedzera mari manje uri kambani one imwe chete hazvikwanisi zvinotivedzei.
Hurumende yave nemakore ichitatarika kugadzirisa upfumi, vanopikisa vachiti inyaya yeuori nekutadza kutungamira, asi iyo hurumende ichiti izvi zviri kukonzerwa nezvirango zvakatemerwa nyika. Asi nyika dzekunze dzinoti zvirango hazvina kutemerwa munhu wonje muZimbabwe, asi vakuru venyika vari kutonga nedemo.